manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 9 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ropa paramende vhiki rimwe chete kuti itarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 nezek unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vayamasino munangagwa vopomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanosangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rapa dare reparamende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wakaiswa muna 2022 unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichishanda nechikamu 192 chemutemo wesarudzo weElectoral Act gore rapera ichitsigirwa negurukota rezvemitemo yakavandudza mutemo wesarudzo ichishandisa statutory instrument 142-144 ya-2022. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Dare iri iro rine vatongi vanomwe vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mambi Hove avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo weStatutory Instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukukwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyu kaere izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vahove valove mo madhuku
tichiuya kuno kunocomplaina nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidates 1,000 each for every member anoda kuita candidate a member of parliament tichiti isu parliament haina kunge yakaita basa rayo riri pabumbiro remutemo yekuti statutory instrument yega yega vanofanira kuiongorora kuona kuti iri mukati mebumbiro remutemo yenyu. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Madhuku vati dare rati paramende inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa 16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday parliament inofanira kunge yagara pasi iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haisi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu vahove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare. Ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika hafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti zeki ingoita ndechekuti tibvise mutemo uwoyo uraswe todzokera pamafizi akanga aripo kare kuti munhu wese wese akwanise kupinda. Ndio inonzi free and fair elections.
Vahove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo. Kwetaranga rakamirira paramende vatawanda zvwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare vachitiwo dara rinacharataura pamusoro pemari dzakatarwa nezekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Asi vakauya kudare ava vanga vachitawo zvinopfuura zvavawana izvi. Vanga vachitawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unochikora here kumbiro asi izvazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuAmerica zviuru makumi maviri US$20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuAmerica $1,000 kwozoti vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuAmerica kana kuti US$100. Vari mune zvematongerwo enyika vanoti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapesera kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire munyika senzira yekuvarwisa kuti vasavhoterwe zvakare musarudzo dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino, varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo, vamunangagwa vati nyika dzekumadokere dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamurambanhuru muzvitoro.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero, saka vanenge vachida kuti ivi mukatambura vomukira hurumende voisa zvimbasikata zvavo vouya muno vomora, vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nedzara pasinavo.
Vaizvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira.
Nyangwe avo vanogwa nekukwidza mapuraizi vanongoti kana kwakuuya election votanga kukwidza mapuraizi zvitoro vachifunga kuti ndozvingavawanisa vhoti. Vana venyu vaakuziva kuti mumeni ndo basa rake, vose apa vanga vakaregerei kumakwidza okwidza taapinda kuelection.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kekutanga kuti vaite izvi murunyararo vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga.
Vhota hakudi mhirizhonga uye hakudi siziya. Zimbabwe has and faces a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Chiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo, kutadza kwebato reZANU-PF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika.
Vozvibvunza uko vari in charge of the Ministry of Finance ndanani, vari in charge neministry neeconomy ndanani, vanhu kune nyaya dzegold mafia vanhu vachida
amai Chiriedenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika.
Apa chekutanga tiri kugadzirira nomination court tiri kupedzisa kusarudza makandidate edu kumaprovince akasiyana-siyana kwakusati kwasarudzwa.
Vativo kunze kweizvi vane zvimwe zvirongwa zvemugwazo apo nhengo dzavo dzinenge dzichipinda muvanhu dzakapfeka ruvara rweyero kutsvaga rutsigiro mangwana nesvondo. Sadyara kwebato reZANU-PF dunhu remasvingo vaRobert Mavhenyengwa vaudza vamunangagwa kuti vari kushushikana nedzimwe nhengo dzebato ravo dzakakundwa pasarudzo dzema primary dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzakazvimiririra uye vamwe vatsigiri vari kuda kuita bhora musango.
Tine dzimwe nzvimbo dzakafanana
Nima constituent zakaita sana mwede zwet. Kwezine wana kutipu mwana odo msangani. Wangari central committee akazwa NCA.
Vachitaura pamusangano uyu satsigaro wesangano reya Women for ED nyika yose muzareta tenda mavetera vati vechidiki vaungana pamusangano uyu vafara chose kuwana mukana kusangana nemutungamiri wenyika uye kutarisira kuvhota kekutanga gore rino
tinoda kuti taure kuti mapesa egota zaripo pano achakuvhoterai musi wa 23 August nekuti zano PF musangano unoita zvinobatika.
Vechidiki veZANU PF vauya pamusangano uyu kubva kumatunhu maduku ose manomwe emasvingo vari mumabhazi ezupko nemarori. Vamunangagwa vapa munhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakirogiramu 10 eupfu izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavhoti nechikafu kuri pachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nenhumwa dzemabishop emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches idzo dziri kushanya munyika dzichisangana nemapoka akasiyana siyana ane chekuita nesarudzo. Musangano navachamisa uyu wakauya mushure mekunge nhumwa idzi dzasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. Vachitaura mushure memusangano wavo navamunangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAll Africa Conference of Churches uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vakati rwendo rwavo muZimbabwe nderwekusimbisa kubatana nerunyararo munyika sezvo yatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Ukuwa vachamisa vanoti chikuru chiri kuda kunzwikwa nemabishop aya ndechekuti vanhu vakasungana here munyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Wongu takasangana nemabishop anobva muAfrica mese muno anomiririra boka remubatanidzwa wemakereke akasiyana siyana muAfrica. Ndinodaira kuti vanga vachisangana na vamunangagwa vakasanganawo nesu kuno vachida kunzwa kuti takasungana here panyaya yerunyararo rogare nokusava nebopoto mvonga mvonga nokuvavana kana kutukana kana kusotesana panyaya yemutambo watatarisana nawo.
Imiyo sebato rinopikisa zvii zvamakavapawo zvamunofunga kuti zvinokanganisa sarudzo munyika zvinofanira kugadziriswa?
Takavaudza tikati chokwadi nyika yedu ine urwere, nyika yedu ine kutambudzika, vanhu mumaruzevha masabhuku aoneswa nhamo chamutava nhava masabhuku avadyiri nopisa vanongeswa sosve nemuromo vabviswa zviri kumeso vaaiwa misodzi yakazara pamatama kuri kuvhundusirwa kusvinyangwa semusuva kunzi itai zvakati itai zvakati zvinoreva kuti rusununguko rwabviswa kana kuti rwashama rwabviswa rwakumurwa hanzu nechiremerera chokuti vanhu vanofanira kuva nekodzero dzokuvhotera pavanoda.
Tinoona kuti vemabhishop ava havasi vanhu vangange vaine masimba ane Zimbabwe Electoral Commission kana mapurisa ekuti munyika munge muchiitwa sarudzo dzakachena kana dzinoitwa murunyararo. Vanozozviita sei kuti sarudzo dzinge dzichiitwa murunyararo?
Mabhishop izvo akataura zvine simba, munamato une simba kurerutsa zvinorema. Hakuna chombo chakasimba chingakura kudarika munamato. Saka musavhunduka henyu, Mwari vanozviratidza simba raMwari iguru kudarika simba renyika. Uri kwatiri mukuru kudarika uri munyika. Uri kurutivi rwedu ndewe masimba ose. Saka hai zvinonaka mabhishopi zvavari kuya nazvo ndodonzo chairo ndochombo chaicho.
Avanga vari mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Muri yemushakabvu vari gamba rehondo yerusununguko vanda vaningi stole inoti inotambira rukudzo rwegamba renyika ruri kusvitswa kuna baba vavo nehurumende yeZANU PF mangwana, asi ichiti haina mufaro nemabatirwo akaitwa vasitole pavakashaya muna 2000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mwana wa vachitole Dr. Sifiso Sithole Baro vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye mhuri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo rwemagezo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravasitole.
Tiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwasitole nababa Sithole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya baba Sithole havana kuuya kuzotichemera endeti tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuita kuitwa nehurumende mangwana tiri kuzvibvuma.
Sithole Baro vati kutambira zvaitwa neZANU PF nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzeZANU PF.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti ZANU ndonga yajoinana neZANU PF. No, hazvisizvo. Vari kungouya kuzochema. Tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neizvira. Tinotenda chaizvo kuti igovernment yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vanhu vaningisito avo vakava mutungamiri wekutanga webato reZANU PF parakavambwa havana kupiwa rwemekezo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vaMunangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vaSithole raive gamba renyika kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neZANU PF hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvo zviri kuitwa navaMunangagwa mangwana zvokundopa rwemukedzo rwegamba renyika kuna vandavanenge Sithole hazvina kutsiga nekuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri nokunoita zvinhu zvakadero. Ndiona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavanhu vavanenge Sithole nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yeboka revechidiki muZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Tichitarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanova zvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato reZANU PF.
vaSithole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato reZANU PF raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963. Vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo reZANU Ndonga. Vakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vaSithole vakabhotidza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu reChipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo reZANU Ndonga. Vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuChipinge. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reFlorida nezuro rakapomera zviri pamutemo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekusabata zvakakodzera magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents pavakabuda pamuzinda weWhite House. Izvi zvaita kuti vaTrump vave mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica kupomerwa nehurumende mhosva yakakura kudaro. Mumashoko avo avakaburitsa pavhidhiyo, vaTrump vakapomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekushandisa bazi rezvemitemo pamwe nebazi rematikitivha reFBI kuvarwisa. kupomerwa mhosva zviri pamutemo kwava Trump uku nderimwe rematambudziko munyaya dzemitemo akatarisana navo panguva iyo vaine tarisiro yekudzoka zvakare muhofisi yemutungamiri wenyika mushure mekukundwa nava Biden musarudzo dzakaitwa muna 2020. Vamwe vagari mumatunhu madiki akawanda mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kurapwa mumakiriniki emakanzuru nekuda kwekutadza kubhadhara mari yekuchengetedzwa kana yebudiriro dzemakiriniki aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo donzo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko, vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZvimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ndinopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari unenge ndikaresisa kusvika musi wa30 asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatopera.
Amai Garane wako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapiritsi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Ndanga maidhora chinoruti auye kuno wazotora
sachigaro wekanzuro yeZvimba amai Getsuri Chipunza vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki, nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Kuti makiriniki hakuna kana sendi ririko kuzvipatara kwacho, saka ivo kuti vave na gadhi ezvipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhi vanombatsira sei, nekuti kanzuro yoiti wejibhiu rakura tikatarisa clinics muno muzvimba district dziri kutosvika kuma100 something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands, semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyene vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti vepakiriniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja health care system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanga vasakwanisi kuita afford service iyoyoyo ya security guard. Akudzokera kuna 2008 kuya wekuti uwane service of any sort pa clinic kana pachipatara waitanga watobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu neutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tine sekuriti inobhadharisa mari for development. Isusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai vachabata muviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapiritsi ekuronga mhuri, uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviriririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumemberero dzezuva rekucherechedzwa kwechirikadzi musi wa 18 Chikumi kuTexas muno muAmerica kumabiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereyok Africa. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvans Zininga weStudio 7.
Tambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tidzivise vanhu kuti tine chirikadzi kumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kuQuiwezi.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Jimmy Gulube, Ama Jens, William Tight and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kuteera magitare, nekufamba kwenguva vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinoratidza my personal experiences ne zvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Kwa munu sangana naonda api semu imbi mudiaspora?
Andikone kudaro kutindini ma challenges makuru munu mudiaspora. Nekuti kunu, jenotora rama nekuimba, isho shunawa javasia na nekumusha. Nekuti kumusha, chunisa bata na niyaze mari.
Kwa vanoda kukubata hii vano kuwana ikupi?
Vanoda kundibata vano ndiwana ku website kwangu claynyakujara.com or at claynyakujara kwa Facebook. Kana riri basa muno kwanisa kuindi isira tamba ukundinyorela email patle@claynyakujara.com.
Mashoko wa munga siri wa tzigiri wenyu?
Kwa tzigiri wangu ndinoda kuti ndino tenda ni kunditsigira nerudoro wa muno njipa. It means the world to me. Ndirikushanda nesimba kuti ndikunzire izvisa zvinobata moyo yenyu. Support yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi was a Friday chitipai kamwe chete kamunoda kubuda na kwa mudariro tumbokati chwa.
Ndino kumbira mwari tzire inonzi ndino tenda ni kuti atina kukura tega. Takazi na
manga muchizwa kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara uyo wamanzwawo muhurukuro yaita naIvans Zininga weStudio 7 ari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kukurukura nezvekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kusina shumo uye kuramba dhora remunyika roshaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reconstitutional court rinopa paramende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 nezek unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku izika atisi.